Dambudziko remagetsi rashungurudza varimi neindustry yose zvikuru. Pasina magetsi, varimi havakwanisi kudiridza, kupisa fodya tisingatauri kubika, kufambisa ruzivo padzinhare nezvimwe zvakadaro. Kumaindustry ndiko kwatinoendesa zvinhu zvinoda kugadzirwa, kutenga kana kutengesa zvinodiwa kumaminda edu, kutengesa zvirimwa zvinozoitwa value addition, zvose izvi zvinoda magetsi. Savarimi tava kurasikirwa nemari zhinji pamusana pokurasikirwa nezvirimwa zvinoda mvura, uye tinoshandisa magetsi kudiridza uye zvirimwa zvinozoitwa value addition sezvo makambani vanenge vavhara. Nyama haichaurayiwi yakawanda kana kuchengeta yakawanda. Huku dzava kufa nekushayiwa magetsi kana kuti dzava kutora nguva yakareba kuti dzikure, zvinozoita kuti varimi varasikirwe neprofit.
Zvirimwa zvipi amai jiti zvamungati zvanyanyokanganiswa nekushayikwa kwemagetsi?
Varimi vane zvirimwa zvanga zvichishandisa magetsi pakudiridza vavhiringidzwa zvikuru pamusana pekuti magetsi ava kuwanikwa paless than 8 hours pazuva rega rega. Fodya, hotikaucha, chibage chembeu nechesadza dziri mbesa dzinopona nemvura yamadiridziro zvava kusvava nekushaya mvura. Iri dambudziko rinoreva kurasikirwa negoho nemari zhinji pamurimi nenyikawo zvekare. Goho rinenge richitarisirwa richaderera. Hongu hurumende tinotaura navo, uye dambudziko vari kuriona nokuti vava kutsvagawo kuda kutenga magetsi okunze kuti vawedzere aripo aya. Asiwo variko kubasa remagetsi iri mainjiniya ane ruzivo rwakakwana vakafanira kubatsira nyika dambudziko risati raonekwa, kuitira kuti nyika isaite dambudziko rekushaya magetsi. Kana dai mvura yavashoma mukariba, vaidai vakatotanga kutsvaga dzimwe nzira dzokuti magetsi aveko. Hurumende yakapa makambani mari zhinji yokuti vaunze sola munyika, asi pamusana pecorruption hapana chakabuda paprojekti yesola iyi.
Ivo varimi havana here dzimwe nzira dzekuwana nadzo magetsi dzavangashandisa dzakaita sekushandisa zuva, magetsi ezuva, kana kushandisa majenareta?
Hongu nzira dzekugadzira alternative source of energy dziripo, asi dambudziko nderekuti hazvikwanisike kugadzirika nenguva pfupi pfupi, uyewo zvinoda mari zhinji zvikuru. Pane nzira yesola inoda kuti savarimi titarisewo. Sola inokwanisa kusimudza mabasa ose makuru kana madiki anoitwa kumaminda. Tinewo gas ratinokwanisa kushandisa nemarasha. Tikatarisa nzira idzi, dzinotora nguva refu kuti tikwanise kushandisa zvekare zvinodhura zvikuru. Asiwo hatifaniri kurega kutanga kuinvesta kune alternative sources of energy nemhaka yekuti hatizivi kuti dambudziko remagetsi rinopera rini.
Ikurudziro ipi yamungasiyirawo varimi pane inonguva kuti vange vachipfuura mudambudziko iri?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti varimi vasarime minda yakakurisa yavanotadza kudiridza munguva pfupi yavanowana magetsi. Varimi ngavashandise nzira dzokuti panouya magetsi vakwanise kudiridza munda yese nguva imwe chete, kuitira kuti vasarasikirwe nembesa dzavo nekuchengetedza magetsi mashoma aripo. Varimi vanenge vainewo mari ngavatenge nekuisa masolar systems anovabatsira pakudiridza, kuchengeta zvipfuyo uye kuchengeta huku dzavo. Varimi vanochengeta huku ngavatengese huku dzavo dziri mhenyu, kuitira kuti vasarasikirwe dzaora dzose nekushaya magetsi. Varimi ngavatore advantage yemvura iri kunaya, sezvo zvirimwa zvinokura nokuibva nemvura iyi. Vasati varima, ndinovakurudzira kurima nekudyara nguva ino kuti vabatsirikane negoho riri nani.